Exclusive to Zayda Hype Mag.
Luti. Ndinangoluti ndizvita kumusanza village hakonta chefu ngumapanzaleka ndivereke mezvisa mpasa mafloozi muvutala ndilavanza juru ndakasika valo vachikanza vakungana ngurupo kumusanza vapanga mapurani akundonza bhatitava hikuti nkabika yanzwa vasaka musora viyo kugonza nkamboko ndijosha mushure ntiremo mburi kuuma mukamwini firimu sekuenda vaoroto ndipivure muchisiva ntuva ndiyanda kukaremu flo njo ndijisingukopa ninde mukushama kwamaheta mburi birimu flo yangu very skiti ngukirimu Bari kurimbo mushoma kuno vahorekwe vandure vurimo vapekwe hiti mburi chirimo mawikira pandi asasumo vare tachikwera ninako mukuma music ndapasa ndichizinsomo tareti bifo kuri ndime ndokumani hamburi mume beta muromo usume utandipi kute gwame ndivurume number one ndendime ano ndovarombe vachoma mano kundijaa biti mekano noti nguzuvere chamano mabhuroku mevangu nomo nkamondipanga mari mekumomo tataleza kuchuru muri hita ndivere chimunguru ndalomba mundivika julu imapeze mundijvite kaguru lapo muchitonga ndimeguluguru ndakapanga hina kwonse kulukuru ndila dzayani rebati ni mukuru alifulo ndinyina chibhululu achina mari sanduka chimunguru
Yeah, Twisa, it's so.
Exclusive to Zayda Hype Mag.